Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikunguru 15/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza, nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishaikirwa neupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva.
Vanhu makumi mashanu nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vagari vemudhorobha reMasvingo vaendesa kumatare kanzuro yavo hurumende nemakambani anochera goridhe muguta iri vachiti izvi zvimiswe.
Mishonga iri kuitika South Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kusouth africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekudurban zvichiuya kuzimbabwe. Endi kudurban kunowa ndiko kune mirishonga yakanyanya, zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mirishonga iri kuitika musouth africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hwezimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya munyika mave nevanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 2332 vafa nechirwere ichi, uye vabatwa nechirwere ichi vari zviuru makumi manomwe nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe chete kana kuti 76381. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi masere nezvisere nemazana manomwe nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 988,746. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Tichiri panyaya iyi, vana chiremba navana mukoti vanoti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka muzvipatara nemakirinika sezvo uwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya zuva nezuva. Vachitaura nemusi wechipiri mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kutsvaga zvikwanisiro uye vamwe vashandi vemuzvipatara kuti vabatsire, vachitendawo kuti huwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 vachida kupinda muzvipatara hwawedzera zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nekupararira kwemhando yeCOVID-19 inonzi Delta variant, iyo inotapuriranwa zviri nyore uye ichiuraya nenguva pfupi pfupi. Mhando iyi yakatanga kuonekwa kuIndia muna Gumiguru gore rapera. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviuru makumi maviri nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 24,996 ndo vari kurwara neCOVID-19 pari zvino. Asi pavanhu ava kusvika musi wechipiri vanhu mazana masere nemakumi masere nevatatu kana kuti 883 ndo vainge vari muzvipatara. Asi bazi rezveutano rinoti zvimwe zvipatara zvakaita seInyati kumasvingo nezvipatara zvekumateveleland north nemidlands zvanga zvisina kuzivisa uwandu hwevari kurwara vari muzvipatara. Vamwe vana chiremba vaudzawo Studio 7 kuti kuvulawayo kuwana mweya wekubatsira kufema kuri kumbonetsa zvopa kuti zvinhu zvirome zvakanyanya vamwe vachirasikirwa neupenyu. Mukuzeya nezvenyaya yemamiriro akaita zvinhu muzvipatara, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishayikirwa noupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva. Endi izvi zvinhu izvi pazviri kuitika ndiyo nguva inonga iri ivo vana mukoti vari panguva yakaoma nekuti ndivo vanonga vakatarisana nazvo. Vazhinji vanoita COVID-19 positive zvinowanikirwa kuzvipatara, vanoenda kuzvipatara, vanoshaya vanoshayikira kuzvipatara.
Zvii zvamuri kukurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti ruite kuzvichengetedza uye kuti zvisawedzerewo mutoro kune vashandi vemuzvipatara?
Tinokurudzira kuti ruzhinji rweZimbabwe ngatipfekei mamaski, ngatiite social distancing, ngatizamei kusafamba-famba, ngatizamei kusaenda pakawandiwa kana zvisiri nesesari nekuti COVID-19 irimo.
Asi ivo vakoti vane zvikwanisiro zvakakwana here?
Vana mukoti pari zvinezvi vari panguva yakaoma muzvipatara nekuti ivo pachavo vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekubatira COVID-19. Uyezve vana mukoti muzvipatara vavashoma zvakanyanya kudarika makore adarika. Pari zvinezvi tiri kuona vana mukoti vari demotivated nenyaya dzemari, vari demotivated nenyaya dzeenvironment dzavanoshandira. Tiri kuona vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekushaya zvokushandisa zvakakwana, tingati maPPEs muzvipatara.
Ko, panyaya yezvekufambisa zvakamira sei?
Toona vana mukoti vari kushishikana nekuti vechibva muzvipatara mavari munova imo matinoti environment inova ine COVID yakawanda kudarika dzimwe nzvimbo. Vanooneka ivo vachinomirawo mumutsetse kuti vakwire mazupko, vachinomirawo mumutsetse kuti vatsvage malift anokwanisa kuvaendisa kudzimba. Vachisvika kudzimba ikoko vanoonekwawo futi vachigara kudzimba dziri crowded kwavanonga vechiroja vakawanda mudzimba dzavanogara vachishandisa zvimbuzi, vachishandisa mafacilities ese angawanikwa kumalocation nevamwe vanhu. Endi vari vanhu vanonga vabva kunzvimbo dzisina kumira zvakanaka kunova kumahospital. Saka vana mukoti psychologically vari affected.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vagari vemudhorobha remasvingo vaendesa kanzuro yavo bazi rinoona nezvezvicherwa pamwe nemakambani anochera goridhe mashanu mugomo reTarget Copy kumatare edzimosva vachikumbira dare kuti rimise mabasa ekucherwa kwegoridhe sezvo ari kukanganisa dzimba dzavo pamwe nematange emvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi mudare repamusoro richimirirwa navaphilip Shumba. Vashumba vaudza Studio 7 kuti kunze kwekukanganisa dzimba nekugara zvakanaka kwevagari, vacheri ava vari kuchera pasi pematangi emvura nekudaro arigona kuondomoka kukaita mafashamu. Vanhu vakarasikirwa neupenyu mumusha uri pedyo. Vashumba vatizve pamusoro pezvo makambani mashanu aya anoti Lions Mining Syndicate, Lions 2, Brosro, Edwards pamwe neGate Zimbabwe Mining Syndicates ari kushandisa mishonga yakaipa inogona kuuraya vanhu ikapinda mumatangi emvura.
Ndizvo chaizvo kuti tisu magweta evagari vesangano remura taindisa nyaya kudare redzimhosva dare guru reHigh Court apo tiri kumhanyarira vari kuita zvekuchera zvichekwa kugomo reTarget Copy pamwe chetevo nekanzuro yemasvingo pamwe chete zvakare nebazi rinoona nezvezvichekwa. Nyaya yataindisa ndeyekuti makambani anoita mashanu amiswe chera zvichekwa zvavari kuchera mugomo imomo, nenyaya yekuti pavari kuitira padhuze nematanga emvura inomwiwa nevagari vose vemasvingo.
Vashumba vaendesa kanzuri kumatare nekuti ndiyo yakapa mvumo makambani aya. Vatiwo hurumende yaendeswa kumatare nekuti ndiyo yakapa marezinesi ekuti makambani aya aite basa ravo mumusha wevagari veTarget Copy pamwe chete neHillside. Meya weguta reMasvingo Vakoni Maboke vati havasati vagamuchira mapepa abva kudare, asi vati chiro paachasvika maoko avo havasi kuzopikisa kudare nekuti vakazoona kuti zviri kuitwa nemakambani aya zvinokanganisa vagari nematangi avo emvura.
Hatisati tawana mapepa kudai vanoti sevhani mapepa vari munzira kuya nawo, saka komendi yangu ichange iri limited. Asi chandinongoda kukurudzira ndechekuti kana vemura vakwidza nyaya yekumatare vachiti vanoda kumisa vanhu vari kuchera pamatangi apo, isu seguta hatina dambudziko nazvo, nokuti pachedwo nesu tiri kutozama kuti dai vanhu vabva ipapo. Even maconsent atatu anga akambopiwa nekanzuro akatowithdrawa, saka kurati kuvapo kwavo kune kuri illegal.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru webazi rezvicherwa mumasvingo vamasha vomuzira avo vatambira mapepa ekudare varamba kutaura nestudio 7 vachiti tibate munyori mubazi ravo kuHarare sezvo vasingabvumidzi kutaura neva torevenhau.
Manje ini handisiauthorize kutaura nemedia. Mutaimenezaita ndospokesperson veministry ndoanokwanisa kuishuwa ini statement to the media.
Munyori mubazi rezvicherwa vaOnesimo Moyo vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura mibvunzo yatatumira. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura Muzvare Rumbidzai Magurupira vati vanotarisira kuti dare richapa mutongo unomisa mabasa ekucherwa kwegoridhe munzvimbo dzinogara vanhu.
Isusu semura tiri kutarisira kuti avo vari kuita mining mugomo iri vamiswe, nokuti mining yavari kuita iri kuafekta dzimba dzedu, makreks ari kuitika kudzimba, zvakare taakutyirawo utano hwedu nokuti mvura yatiri kunwa tese guta rese reMasvingo mareservoir tanks acho ari located mugomo iroro. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kotiwo ichatipawo mutongo unorerekerawo kuzvido zvatiinazvo kuitira kuti upenyu hwedu hunge hwakachengetedzeka, tisagare tichitya kuti chero musi mvura ingadhirika kana dzimba dzedu dzingauputsika.
Nyaya iyi inotarisirwa kunzvipuka mudare kana vamhangariro vakapikisa zviri kudiwa nevagari mukati memazuva gumi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mtimba.
Tobacco Industries Marketing Board inoti mwaka wekutengesa fodya wakabudirira gore rino zvisinei kuti kwaive nedenda reCOVID-19. Asi varimi vanoti havasi kufara sezvo vasina kuona kukosha kwefodya yavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achitaura neStudio 7, mushure mekuvharwa kwemisika yefodya, mukuru weTIMB vaMinwell Good vati zvange zvakaoma kutengesa fodya panguva yeCOVID-19. Vati vakarasikirwa nevarimi, vatengi vefodya nevamwe vanoshanda muindustry, asi vakati mwaka wakafamba zvakanaka chose.
Mwaka uyu wanga wakanaka kupfuura wapfuura pakuti average price yedu yefodya yanga yakakwira by almost 13%, zvichiratidza izvo kuti tanga tine season yakanaka, yakanaya mvura yakanaka, ende tobhako yedu quality yanga yakakwirira kudarika gore rapfuura.
Vatiwo denda iri rakavavhura meso vachiti rakaita kuti vavhure misika yekutengesa fodya kunzvimbo dzakaita seKaroi neMarondera, uko vati kwakatengwa zvikamu makumana nechimwe zvefodya yese gore rino. Asi varimi vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemitengo yefodya, mabatirwo avaiitwa kumisika nezvimwe. Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti anogona kusarima fodya nekuti haasi kugutsikana nemabatirwo aakaitwa.
Tiri kutorima nzungu dzaitwa nani pane kurima fodya, ndazvidemba kuda ndakarima nzungu nechibage. Izvi zvisi useless izvi, ndosaka tichiona vazhinji vanenge varima fodya tichiti hatiku admai, vanenge aita rombe maresi yaminywa nekombiyuta mhago rikuverenga hago nokuweka.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vati ichokwadi kuti varimi vakatarisa nematambudziko akawanda anosanganisira kutorerwa fodya yavo nemakoronyera aiva pamari shomanana achizonotengesa fodya iyi kumisika nemari yepamusoro. VaZakaria vatiwo rimwe dambudziko guru rakatarisana nevarimi nderekuti vaya vanobatsirwa nemakambani nezvekurimisa kana kuti contract farming havana chavanobora sezvo vachizobatirwa mari yakawanda kana kupetwa kaviri pane mitengo yezvinhu zvavanenge vapiwa.
Kucontract farming kwatonetsa kare nenyaya yekuti makontrakta kana vakutora mari dzemainputs avakakupai. Sagarese refertilizer raiita kana $30 open market unoribhadhara rava kuma $50. Saka haisiri iyo yatingakurudzira. Tofana kuva ne good mix yefree tobacco kana tobacco iri kuri mari dzinonotsvagwa kubva mumabhengi kwoitawo yemunoinda yemakontrakta. Ikoko kumakontrakta kwacho kunotoda kuti kugarirwe pasi monitoring irege kugumira pakuti fodya yacho yakanaka isvike pakunoti kana torikavha mari ipi yesaga rimwe chete here raakuitwa times 2.
Zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvefodya yese inorimwa munyika zvinoitwa pasi pecontract farming iyo inotsigirwa nemakambani ekunze kwenyika. VaZakaria vati makambani ekunze aya anodzvinyirira varimi asi vaGood vati contract farming ndiyo nzira yave kushandiswa pasi rose uye hapana chitsotsi chinoitika apa.
Fodya inongo yakapandwa necontract farming ndiyo yaakunyanyodiwa nemakastoma edu anogadzira midzanga yefodya nokuti vanoti vanoziva kuti yakarimwa sei, mishonga yakashandiswa ndeipi. Fodya iyoyo haina kunge ipiswa nehuni dzedu dzenamusasa nemunhondo asi kuti yakapiswa zvichida nemagumtree nezvimwe zvakadaro. Saka izvozvo ndo zvimwe zvavava kunyanyotarisira. Mukaona fodya yekuauction kazhinji zhinji hapana anonyatsoziva kuti yakarimwa sei.
Misika yefodya yakavhara nezuro asi fodya yakarimwa pasi pecontract farming icharamba ichitengeswa kwemavhiki anotevera. Svika pari zvino patengeswa makirogiramu mamiriyoni zana nemakumi masere nemashanu 185 million kilograms anokosha mamiriyoni mazana mashanu negumi nemanomwe emadhora ekuamerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Masangano akazvimirira oga anofanirwa kutevera muforo kubuda kwawo kureva kuti pavo papera inenge yaita ndambirira hosha yemuura. Nezuro Politburo yebato riri kutonga reZANU-PF inonzi yakatsigira kurudziro yemutungamiri webato iri uye vane mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti masangano akazvimirira asiri kutevera gwara remashandiro awo raakanyoresa kuhurumende anofanirwa kumiswa kushanda munyika. Mwedzi wapera vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa mugwadi vakashevedzawo masangano ose anoshandira mudunhu mavo kuti aende kumahofisi kwavo nemagwaro anoratidza urongwa hwemashandiro avo. Asi masangano akazvimirira ari mudunhu reHarare akati akanga asiri kuzotevera mashoko ava muguti achiti vakanga vasina masimba ekuongorora mashandiro avo sezvo vachishanda nebazi rezvemagariro evanhu. Asi hurumende neZANU-PF vanoti mamwe masangano aya ari kuisa minwe yavo mune zvematongerwo enyika kuburikidza nekufurira vanhu kuti varatidzire uyewo kubhadhara mamwe masangano pamwe nemapato anopikisa hurumende nechinangwa chekuda kubvisa hurumende pachigaro. Asi vamwe vanoti hurumende neZANU-PF vari kutora danho rekuda kutyisidzira masangano akazvimirira nekuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vemubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia pamwe nemumwe wechidiki mubato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoti kudii nemashoko eZANU-PF pamwe nehurumende ekuti mamwe masangano ari kuita zvematongerwo enyika.
Izvo zvinobvisa kuti mutumwe masangano anoshanda akazvimirira oga munenge muchishanda muri pasi pemutemo. Mutemo uyu ndo unoita kuti mushande unenge wakagadzwa nebumbiro remutemo. Takapiwa futi bazi rehurumende ratinoshanda naro, social welfare ministry. Saka pane tori nemaitikiro aiitwa basa iri anoda kuti munhu wose unoshanda anenge achishanda ari pasi pomutemo.
Regai tinzwe kuna vagakanje.
Vaita basa mukoma. Vagona pavabvuma kuti vakaregistwa nemutemo. Kazhinji kacho mutemo wandinoziva unobata maboka akazvimirira ega unonzi PVO Act. PVO Act inotaura iyo zvinotarisira kunge zvichiitwa nemaboka akazvimirira ega kana aregista. Zvakaita sekuti chekutanga vanotarisirwa ivo kuenda nematsamba anotaura mafambisiro avakaita mari yavo kana kuti yatinoti budget nguva nenguva. Vanotarisirwazve kuenda kuhurumende kuminister of social welfare vakabata action plan yavo kana plan of action kana kuti maactivities avo avaroda kuita panguva imwe neimwe. Kusvika zuva ranhasi hakuna bandiko randinoziva rehurumende ratiraita zvinhu izvozvo. Izvozvo chete zvinoratidza kuti vane kumwe kuita kwavasingadoti kuzikanwa nehurumende. Vanopedzisira vaakupa ufuriri kumamwe mapato anopikisana nehurumende vachikurudzira mapato aya kuti aite munyonga. Ivo vanenge vagara vakapiwa mari yekuti vaite finance mademonstrations anoitika. Ndosaka muchiona kuti hakusati kwamboitwa ratidziro ine chekuita nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ratidziro dzese dzinoitwa netumapoka utu dzinenge dziri dzekuti hurumende ngaiende, hurumende yakundikana. Izvozvo hazvisiri izvo zvavakanyoresera kuti vanoda kuita. Saka hurumende haisi kuritira kubvara ese, iri kungoti taura kuti wakarejesta kuti uitei.
Tinzwe kuna vamahiya. Vamahiya, pindirai tinzwe.
Mukomana asara chokwadi ka ari kungobudisa ruvengo chete nenhema ndobvakaipa manje. Kune mapato akasiyana, maboka akasiyana siyana anoshanda muZimbabwe. Saka vamwe vanobatwa nemutemo uyu ari kutaura under PVO anenge ariwo maboka ari anda iyoyo PVO. Vamwe vazhinji ari kutaura havapo paPVO ari kutaura mainvestors ama matrust uye matrust anenge akarejistwa neakada kuhighcourt andizvika zviri pachikiriro kuti basa ravo ndirei zvatinoda kuita ndezvechii. Hapana chakavanzika. Isusu pase Christ Coalition toripo takanyora pachena kuti basa redu nderekutiisa nenyaya dzegavhenendi nenyaya yekodzero dzevanhu. Zviripo zvakajeka hazvinhu zvekutanga kubatanidzira zvinhu zvatinotoita. Izvi zvotori futi mukumbiro remutemo panotaurwa makodzero dzevanhu pabill of rights. Saka zvandizvika vachipolitika vavanorevei ndazvakuta zvematongerwo enyika munhu wose kana watobvunza kuti chingwa chavo chiri kupi nemhaka yei vana vari kushaya chikoro nemhaka yei kusina mushonga kuzvipatara ndiyo nyaya dzematongerwo enyika. Tikutaura kuti isusu tinoda kuti titaure nyaya dzinofungusa nyika yedu. Saka hapana zvinotaura nagakanje izvi hakuna munhu ari kugwisa hurumende.
Asi vagakanje ibasa rezanu PF here kunge richiswera richifudza nekuteera masanganiro yakuti ashanda sei? Hazvisi zvinofanira zviri zvehurumende here izvi?
Kana tichienda kumaelections emapato semapolitical parties bato rinohwina kusarudzo ndiro rinoita hurumende. Saka kana zvotaurwa kuzanu PF haisi mhosva.
Vamahiya, imiwo semubatanidzwa wemasangano akazvimirira mune matanho here amunotora ekutarisawo mashandiro anenge achiitwa nemasangano anove nhengo dzenyu?
Chekutanga ndechekuti vagakanje ngavarege kuzenganyaya zvavanoti zvematongero enyika ndezvipi. Kana tichiti isusu tikuda kuti kodzero dzedu dziremekedze ndezvematongerwo enyika here?
Pindirai tinzwa vagakanje.
Zvandiri kuti zvematongerwo enyika ndezvamunoita namahiya zvekuti mimi munotaura kuti hurumende isati yapedza makore mashanu yakapindirwa muofisi moti ngaiende zvakaita kuti muzovhara ofisi yenyu mumbotiza kunogara kusouth africa zviya. Ndozvandiri kutaura
vamahiya.
Zvokuti hazi kutiza munyika kana vamunangagwa vakatiza vanhu ndiani usingatizi? Handiti munhu wose unongotiza kana masoja wovinga vanhu vasina futi vovingwa nemhosva dzavasina kuita. Munhu wose unongotiza. Handiti purezidenti vari pano vakadzoka vanga vane mhosva here? Saka hatieke kutaura nyaya yekutiza, ngataure kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzemunyika.
Vagakanje, hurumende nezanu PF kana vachiziva masangano ari kutsautsira vadii kungoshanda nemasangano iwawo moitora matano pane kungoramba muchitaura masangano yese kungoazora mafuta enguruve yaasina kudya?
Polisi iripo yehurumende yereengagement and engagement mukoma zvakamira sekudai. Vanhu vanopiwa mukana, vanhu vanopiwa tambo yekuti vanyatsozvisungirira vega sezvavaakuita izvino izvi.
Avo vanga vari mumwe wevechidiki vezano PF vaAlex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahiya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe sezvo nyika iyi ichitenga zvinhu zvakawanda kubva kuSouth Africa uye zvimwe zvinhu zvainotenga kudzimwe nyika zvichipfuura nemuSouth Africa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Muzvare Sekai Kavarika anoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa inovhiringidza mashandiro emaindustry muZimbabwe sezvo maindustry aya achishandisa zvinobva kunze kwenyika zvichipfuura nemuSouth Africa zvimwe zvichigadzirwa munyika iyi.
Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekuDurban zvichiuya kuZimbabwe. Ndi kuDurban kunova ndiko kune mhirizhonga yakanyanya. Zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka, maindastri yedu anogona kuzoshoterwa nezvimwe zvinhu zvekushandisa mukugadzirisa zvinhu zvavanogadzira. Zvingangokonzera kuti kufamba kwanga kuchiita basa ravo kumbodzokera mumashure kuri kuti zvinhu izvi hazvina kukurumidza zvagadziriswa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mhirizhonga iri muSouth Africa inokanganisa mamiriro ezveupfumi munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica sezvo iri iyo ine upfumi hwakasimba mudunhu iri. VaMutashu vanoti pane kutengeserana kukuru pakati peZimbabwe neSouth Africa vachitiwo Zimbabwe inowana zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chikafu zvinosvika zvikamu 60 kubva muzana. VaMutashu vayambira kuti vanhu havafanirwe kuita nhange mutange kutenga chikafu chakawanda.
Chatinokurudzira veruzhinji ndechekuti ngavarambe vachitenga nenhano dzavagara vachitenga nadzo, vasaite panic buying nekuti vakadero zvinogona kuzoremera vanogadzira zvinhu. Nguva ino kwatinonyanyotora zvinhu zvekugadzirisa kwacho kuine mvunga mupopoto. Shuviro yedu seZimbabwe ndeyekuti kuSouth Africa bopoto ripere kuite kugadzikana.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzebudiriro vaFelix Chari vanoti kunyange hazvo pasina mafigiri angavepo pari zvino anoratidza kuti mhirizhonga iri kuSouth Africa yakanganisa zvakadii mamiriro ezveupfumi muZimbabwe, zviri pachena kuti zvinhu chakanganisika zvikuru sezvo mamwe maindastri akatoparadzwa kare nemhirizhonga iri kuitika iyi.
Tina mabhizinesi mazhinji anotengesa zvinhu muno anorarama nokuodha zvinhu kuSouth Africa. Tine industry iri kurarama nokutenga maraw materials from South Africa. Tine informal traders who are relying nekutenga zvinhu kuSouth Africa vachitengesa muno. Tine individual families, households vanga vachirarama nokutumirwa mari kubva kuSouth Africa. Asi nokupera kwata mabasa evanhu kuSouth Africa nenhau tsaona iyi. Vanhu ivava vachatambiri mari.
Chipangamazano musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zvinofanirwa kuita kuti Zimbabwe isimbaradze mashandisiro ainoita Mozambique neTanzania mukupinza munyika zvinhu zvainotenga kunze.
Zvakaramba zvichiita Western, then it means pane pakutofanira kuitwa explore options yayo ekuenda zvebude kuenda through Mozambique.
Studio 7 inokwanisa kunzwa kumutauriri wekambani yehurumende yeZimTrade iyo inoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vaDanai Majaha sezvo vakundikana kuzadzisa vimbiso yavo yekuti pamamiriro akaita kudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa pataenda pamhepo. Asi sangano reUnited Nations rinoona nezvekutengeserana pasi rose reComTrade rinoti gore rapera South Africa yakatengesa zvinhu zvayo kuZimbabwe zvinoita mabhiriyoni maviri nemazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti $2.23 billion. Ukuwo Zimbabwe inonzi yakatengeserawo South Africa zvinhu zvinokosha bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kana kuti $1.73 billion. Zvinhu zvinotengwa zvakanyanya neZimbabwe kuSouth Africa zvinosanganisira mishina, nuclear reactors, mafuta, dzimotokari, chikafu, mapurasitiki, simbi, zvigadzirwa zvinoshandisa magetsi, sipo nemakenduru nezvimwe. Zimbabwe inotengeserawo South Africa zvinhu zvinosanganisira fodya, matombo anokosha, kotoni, matehwe emhuka nemichero. Sangano reWorld Bank rinoti South Africa ndiyo nyika iri pamusoro pakutengeserana neZimbabwe ichiteerwa neSingapore, China iri yechitatu. Izvo zvinoratidza kuti South Africa ikahetsura, Zimbabwe inohetsurawo. Ndaka mirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.